Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano rechidiki reCenter for Youth Development Trust, vaDaniel Madunge, vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa, uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vaziraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chinzi masocial economic and cultural rights. Tine maareas mamwe atingati iri kustruggla, nekuti chaiza pamaeconomic rights pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right, muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye, pachaiza kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane muinformal sector yakawanda. Takangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori, vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare, uye vanhu vakabatwa nemhosva dzehuori.
Chikuru nati ripoti kase zvayo titango toiona ka ine kaparagraf kadiki diki karotora nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane matesa akamboitwa here, akaprofetitwa successfully nemasetenzi acho akapiwa. But kanga vachimuta zviri general kuti kune inonzi zaki zvake basa raiyo nderekusunga chinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka tinoazoni approach iyo manje yatoti neseriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchena Skills for Life, Muzvare Fupeko muJuruki, vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo, asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa uwandu pazvinhu zvakasiyana-siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi Muzvari Nele Yajeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Nyaka kodzero dzevanhu ndofunga havana kuona zvo fanika kuwandirana kana ingi karipo taiguma wadata saiwo seconstitution inongo chinzi une mvumo yaikati nekodzero yaikati, asi pamupacho ukadazopractisa raiti yako yaunonawa kumbunyikidzwa, saka fanika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Mbwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu, nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe iso havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji munyaya dzeconsultation, mapublic consultation. Panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoiswa. Sokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo, uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kakuti tidzonzwa mazvinhu avanhu tise pamwe chete ripoti yosunugari yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kuita macontributions avo kuti tifambe pamwe pazosheya unoti haina handina kuzviziva kana kuti na handina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maitiri, avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi, ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa9 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.